Masera sei ichokwadi kuti tiri kutarisira mvura yakawanda munyika yeZimbabwe zvikuru sei kumatunhu anoti Matabeleland South, Matabeleland North, Bulawayo Metropolitan Midlands kusvikira kuMashonaland West, tobatanazve neMashonaland Central pamwe chete neMashonaland East.
Taona kwamuka kuchinaya zvakanyanya mune dzimwe nzvimbo mangwanani anhasi. Iri kutarisirwa kupera riini mvura iyi?
Kusvikira svondo rino richinopera, mvura iyi inogona kutokonzera mafashamu enguva duku anoshedzwa nechirungu kuti maflash floods. Saka tinokurudzira vezhinji kuti vacherechedze chimiro ichi, zvikuru kuti vadzivirire njodzi dzinokonzerwa nokuwanda kwemvura.
Vamwewo vari kuti kwavari kuri kuita mabhanang'ana nemutinhimira wakaraudzira. Vanhu vodini? Totyira kuti pamwe kune mheni, kunewo vanoyeredzwa nenzizi munguva yakadai.
Mvura iyi inogona kuva nemabhanang'ana nekutinhira. Nokudaro tinokurudzira veruzhinji kuti kana mvura ichinge yakunaya, vatsvage nzvimbo dzokuvanda dzakanaka, nzvimbo dzakachengetedzeka dzokuti havawirwi nenjodzi yekurohwa nemheni. Kakarezve vari munzvimbo dzakadera, kana vakaona mvura yaita seinoti wandei, ngavakurumbidze kutsvaga nzvimbo dzakasimba uye dzakaita sedzinonoti kwirirei, kuitira kuti vabatsirike zvakanyanya panguva inenge mvura ichinaya. Ndokurudziro yatinonyanya kuda kuti veruzhinji vave vachiziva.
Tidzokere pamatunhu amakataura nezuro kuti aitarisirwa kuwana mvura zhinji awa. Achingoripo here iwayo chete kana kuti awedzera, tichitarisa mafambiro ari kuita mvura iyo ine mhepo iri kutaurwa iyi?
Nzvimbo dzatinoziva kuti mvura iti wandei inzvimbo dzinoti Matabeleland South nechidimbu chiri kuzasi kweMatabeleland North, tobata Bulawayo Metropolitan, tokwira kumusoro tichinobata chidimbu cheMidlands Province. Ndidzo nzvimbo dzinosvikira kunana Gokwe, inenge yava Mashonaland West iyoyo, kusvikira kumusoro kweMashonaland West pamwe chete nechimwe chidimbu cheMashonaland Central. Tingangoti ikoko ndokwa tinotarisira kuti mvura iti wandei kubvira muzuva ramangwana. Tinotenda muve nezuva rakanaka uye murare zvakanaka.